musipo wanga ari munhu anga achibatanidza vanhu, munhu anga aifarira kuwirirana kwavanhu, munhu aigona wanga ari munhu aivanguva mutauro wechokwadi nguva dzese. Zvokuti kusaurirana kwavanhu chachiri chinhu changa chii chinovanetsa. Ndosaka muchiona varivo vakashandiswa zvakare pakubatanidza ZAPU nezanu kuti tiwane ZANU PF. Saka kungotaura zvishoma asi zviri zvechokwadi pamusoro pavamusipa ndezvokungoti munhu wanga ari munhu worunyararo, munhu wanga ane rudo, munhu wanga achida kubatanidza vanhu, munhu wanga ari mutauri wechokwadi.
Tiri kuona kuti vamusipa vanenge vanga vati vambosiya zvematongerwo enyika muna 2014. Manga muchiri kukwanisa here kuti muende kwavari muchitaura navo muchipanganawo mazano?
Ichokwadi vamusipa munhu watanga tichisangana naye hongu so munhu mukuru zvavanga zvava kuti ari pavari ndezvokuti vanga vava munhu ava kunetseka nokuti miviri yavo kwenguva yakareba yanga isingachivabati zvakanaka. Asi patinongosangana tese nguva dzese panenge pane atingati mafunction okuti tinokwanisa kuungana vanhu vakawanda, tanga tiri vanhu vanga vachitowana kuti unotowana kamwe kamukana kokutaura navo ugowana zvaunotodzidza pane zvavanenge vachikutaura uchitaura navo. Saka ndinoda kuti ndichi vaenda havo asi mhodzi yavakadzwara inosara ichingomera, nokuti vazhinji tinotevera kubatanidza vanhu, tinotevera kuda kuva norunyararo, tinotevera nokutsiurana kuti ngataurei chokwadi pane zvemusangano.